vachibvura musangano wepolitbro vamunangagwa vati bato ravo ruda runyararo uye vana vezimbabwe vanofanira kubatana voramba kushandiswa nemapato anopikisa kuita zvemhirizhonga vati vanozviziva kuti mapato anopikisa achitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze ari kuronga mhirizhonga uye vakati mauto akagadzirira kuona kuti izvi hazviitike.
Are fully aware of the various anti-state claims and stand ready to appropriately deal with such mischief. Peace, unity, and stability must continue to prevail in our motherland, Zimbabwe.
Mashoko avamunangagwa anouya apo nhengo gumi nenhatu dzebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira nhengo dzeparamende vajob scala vanomirira Zengeza West navagodfrey Stole vari kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato iri muzvare Mo Blessing Alley kunyatsime muna Kubvumbi. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vagift ostalo siziva vati havatenderani nemashoko avamunangagwa aya.
Zvinozikanwa pasi rese kuti Citizens Coalition for Change inomira runyararo, inomira kuchimudza upfumi hwevanhu vatema. Ndovatinomira, ndozvinozikanwa, ndozvatakanyorwa pahuma nyaya yerunyararo, kusimudzira vanhu, nyaya yekuti vanhu munyika muno muite shanduko, ndonyaya dzatinomirira. Kana maita shanduko, wesa ndewezanu, ndotiri kusiyika nakumavambo kuti redhoni. Kone ugara tese munyika nekuti tese tiri maZimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri werimwe bato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaWitness Dube vati vamunangagwa havasi kutaura chokwadi kana vachiti mapato anopikisa ndiwo anokonzera mhirizhonga munyika.
ZANU PF kutaura kwaimboita waimbove mutungamiriri wavo Robert Mugabe ndiyo ine madegrees of violence, ndo ine nhorohondo yekushandisa chisimba kuti inge ichiwana rutsigiro kuvanhu.
Vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano muTriple C vaAmos Chibaya vati veruzhinji munyika vanofanira kuratidzira murunyararo kuramba mhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU PF.
Izvozvo hari kuri kuzvirega zvichiramba zvichiitika muno munyika. Vanhu veZimbabwe tofanira kusumuka, vanhu veZimbabwe tofanira kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifani nezviri kuitika. Mademonstration anobvumidza nobumbirira mutemo wenyika. Nyika yose tofanira kusumuka, nyika yose tofanira kutaridzira zvine runyararo, kutaridzira hatisi kufara nezviri kuitika kuhama dzedu dzakasungwa dzisina mhosva dzakapara.
Vamunangagwa vatiwo nzara iri muAfrica inokonzerwa nenyaya yehondo yeUkraine neRussia, asi vakati hurumende yavo iri kutora matanho ekuti nyika ikwanise kuwana chikafu chakakwana. Vati semuenzaniso mwaka unotevera nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa pagore. Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kushera vati hondo iyi yakatouya zvinhu zvave kuipa munyika, uye hurumende ine zvimwe zvainokwanisa kuita kwete kungonongedzera kunyaya yekurwisana kweUkraine neRussia. Vanongorora zvematongerwo enyika zvakare vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gwadzikwa vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka munyaya dzeupfumi ndiko kunoita kuti vanhu vatsamwe zvakanyanya, uye kunogona kukonzera mhirizhonga.
Nenyaya yekushupika nenyaya yekutambudzika kuita mune munyika nekoma kwaita upenyu, vanhu vakutofamba vakatogumbuka zvokuti vakangodenga padikidiki vanogona kutoita mhirizhonga.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota pamwe nekutsvaga rutsigiro kuti bato ravo rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Vatiwo vanofanira kuona kuti pavanhu vakanyorisa kuvhota nhengo dzebato ravo ingani, vachiti izvi zvinobatsira kugadzirira sarudzo dza2023. Vakurudzira vanhu kuti vaende kunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here pachirongwa chekugwanhura matunhu ekuvhotera chedelimitation icho chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kutanga musi wa17 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.